manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 14 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nepenyuro yeAl Jazeera inoburitsa chikamu chechina chinove chekupedzisira cheongororo yeuori, unonzi huri kuitwa mukuburitswa kwegoridhe munyika, pamwe nekucheneswa kwemari dzakasviba, mazita emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemhuri yavo achiburitswa zvakanyanya. Gweta riri kumiririra mumwe wevari kufumurwa nevideo reAl Jazeera vaHubert Angel muzvinafundo Love Mo Maduku vanoti vaAngel vari kuti zviri kuburitswa neAl Jazeera mahumbwe uye zvakaitwa nevanhu vaida kusvibisa zita remutungamiri wenyika nekukanganisa upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nepenyuro yeAl Jazeera nasi yaburitsa chikamu chayo chekupedzisira pafirimu rayo rakanzi Gold Mafia Episode 4. Icho chinoratidza kuti mumiriri weZimbabwe kunyika dzemudunhu reEurope neAmerica vaHubert Angel vanogona kunge vaishanda nemakoronyera anoburitsa goridhe munyika pamwe nekuchenura mari dzakasviba. Uyewo vanogona kunge vaironga kuti makoronyera aya asangane nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Munyaya iyoyo gweta rava Angel muzvinafundo Love Mo Maduku vaudza vatori venhau kuti vaAngel vati zviri kuburitswa neAl Jazeera mahumbwe uye zvakaitwa nevanhu vaida kusvibisa zita remutungamiri wenyika pamwe nekukanganisa upfumi hwenyika. Mutori wedu wenhau Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Chikamu chechina chabuda nhasi chakanzi Gold Mafia Episode 4, Here the King with You, chinoratidza makoronyera akaita sava Ewan McMillan, vachitaura pachena kuti vanoshanda nemutungamiri wenyika pamwe nevana vavo. VaAngel vanobudawo vachitaura nemakoronyera, vachiavimbisa kuti vanokwanisa kuvarongera misangano nemutungamiri wenyika, uye kuti anokwanisa kushandisa ndege yemutungamiri wenyika kutakura mari kana goridhe pasina zvinoitika kwavari. VaAngel pane zvimwe zvikamu vanobuda vachitombofonera vavanoti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa uye kuti vane nhamba dzefoni dzemutungamiri wenyika. Vhidhiyo iri raburitsawo pachena kuti kunyange mudzimai wevaimbo vemutungamiri wenyika mushakabva Robert Mugabe amai Grace Mugabe vaiburitsawo mangoda munyika zviri kunze kwemutemo. Asi vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, gweta ravaAngel muzvinapfundo Maduku varamba kuti vaAngel vanoshanda nemakoronyera vachiti vanhu vanobuda muvhidhiyo iri vanhu vaida kukanganisa upfumi hwenyika. Vati vaAngel vakazoramba vachitaura nevanhu ava nevasori kuti vaone kuti chinangwa chavo ndechei.
Vedu vakaona kuti vanhu ava zvavari kuda kuonera president hazvina kunaka, saka musati vaone president. Asi musavati ivo vasaona president, chingofamba inavo munyatsonzwisa kuti chii chavari kuda, asi muchitodawo kuti mutongo feya kwavari kuona kuti zvii zvavari kuda kuita. Tichida kuti tiprotect zvinodiwa munyika, kuti vaya vanoda kukanganisira Zimbabwe, vavengi veZimbabwe vanomboshandisa matactic api? Saka ndo zvamunozoona achingoti orait tichadai Atichadai vachingoda kuona kuti vana vada kusvika. Saka hapana zviri chokwadi zviri mukati muyamuya. Hakusiri kwai vaitotava vaitoronga zvekuti vabudise goridhe kubva kwekunze kwenyika.
Vamadhuku vatiwo kunyange vaangel vachishanda nemutungamiri wenyika havashandi nemudzimai kana mhuri yavo.
Hatombozivi vanga vachonditaurira kuti nditaurire vanhu kuti iye hasati atombosangana nemudzimai wapurezidendi uye haana kana mwana wemhuri yapurezidendi waakambosangana naye.
Vaenderera mberi vachiti zviri pachena kuti donzvo reAl Jazeera nderekusvibisa vaangel pamwe nemutungamiri wenyika nekuvatora semakoronyera anoita uori nekuburitsa goridhe munyika. Vati vachaendesa Al Jazeera kumatare pamwe nevamwe vainyora manyepo pamusoro pavaangel pamadande mutande. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti Al Jazeera yaburitsa pachena kubiwa kunoitwa zvicherwa nevashoma vazhinji vachishaura nenhamo.
Mari yemuno muZimbabwe kana takaitarisa yezvicherwa imari inofanirwa kunge ichidzoka ichivandudza upenyu hwevana vemuZimbabwe nekuti zvicherwa izvozvo hazvisi zvegovernment chete ndezvemunhu wese.
Vasauti vashora nyaya yekuda kusungisa vanhu vainyora kana kutaura pamusoro penyaya iyi vachiti vanhu vanofanira kusununguka kutaura zvavanoda. Vanoongorora magariro akanaka evanhu vatendai Ruben Mbofana vati zvabuda muchikamu chekupedzisira zvinotyisa uye zvave pachena kuti vazhinji vari kutambura nekuti upfumi hwenyika huri kumorwa nevashoma.
Chakudiwa apa ndechekuti vana veZimbabwe ngavachionawo izvi voti aiwaka izvi hatizvitambiri izvi hatizvibvumi. Ngavachitoona kuti vana Zimbabwe umwe noumwe zvake anoziva nzara iri mumba make dai achisumuka ati enough is enough.
Vatiwo paramende inofanirawo kutora matano
kuda kuona kuti paramende yedu ine vanhu vanotimirira ngaichiragidza meno ngaichiragidza mazino kuti izvi zvakabuditswa mudocumentary izvi ngapaitwe action. Vana ZAC Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri kupi? Tuda kuinzwawo zvino ichitaura kuti ndokuti apa pari kubuda vanhu vachizvitaurira voga nemuromo wavo kuti tinoba.
Mumwe vavataurwawo muvhidhiyo iri ndava Scott Sakupwanya vanhu venhengo yeZANU PF iri kuda kumirira mabhuku musarudzo dzeparamende avo vanonzi navaangel ndivo vave pamusorosoro pakutengesa goridhe munyika. Nhengo dzeparamende dziri kushushikanawo nezviri kuitika uye dzinonzi dziri kuda tsanangudzo kubva kuhurumende. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati vange vari mumusangano uye vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi amai Mutsvangwa vakaudza vatori venhau masvondo maviri apfuura kuti hurumende yave kuongorora nyaya iyi pamwe nevese vari kuzvitutumadza muvhidhiyo iri. Mutauri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vakabudawo vachishoropodza vhidhiyo reAl Jazeera iri vachiti rakaitwa nevanhu vasiri kufara nekuti zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvave kutungamira mabasa ekuchera nekutengesa goridhe izvo zvaisiitwa nevachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Remangwana rezvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika 178,000 zviri pamagwaro eZimbabwe Exemption Permit muSouth Africa rave mumaoko edare repamusoro rePretoria High Court, apo vatongi vedare iri votarisirwa kupa mutongo wayo panyaya yakakwidzwa mudare nemasangano matatu ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupikisa danho rehurumende yeSouth Africa rekumisa kushanda kwemagwaro aya panopera mwedzi wachikumi gore rino. Nyaya iyi, iyo yakanzwikwa mudare kwemazuva mana, yapetwa nhasi magweta ari kumirira gurukota rezvemukati meSouth Africa vaAaron Motsoaledi, achiratidza kuti akapotsa. Izvo zvinonzi nevamwe vari kutevera nyaya iyi zvinogona kupa mukana wekuti hurumende yeSouth Africa itepurwe. VaMotsoaledi vabudawo pane rimwe vhidhiyo vachinge vari kushoropodza magweta avo vachiti akatadza basa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vaMujodzi Mutandiri avo vari muSouth Africa.
Kune nyaya nhatu dzanga dzakaendeswa kumatare emhosva. Yekutanga yanga iri Helen Suzman Foundation. Bare remhosva rakareserva judgment kana kuti rakati richazopa mutongo wacho mumazuva anotevera. Helen Suzman waida kuti decision yakatorwa negurukota rezvehome affairs vamutsoaledi araifanira kutorwa pasina kukonsulta kana kutaura nevanhu vanga vaine maZTP permits dzayo. So ipapo dare rakareserva judgment yacho yakanzwika. Pechipiri inyaya yanga ichimiririrwa negweta rinozikanwa vamukaitovi. Panyaya iyi zvinoita sekuti malawyers ehurumende kana kuti aimiririra department ramutswanet anenge akakonsida kuti aiwa nyaya iyi hatigoni kuihwina, saka vakawirirana kuti vanogara pasi voita agreement vosetla zvisina kunzwika nedare. Asi vari kuwirirana, vari kutaurirana pasi kuti ha unenge une point zvauri kutaura, tinowirirana nazvo. Ndo saka tazoona minista vachipopota ithink nhasi vachiti aiwa malawyers akakanganisa, dai takazvimirira tega taigona kubudirira. Inhau yekuti panoita sekuti malawyers kana kuti magweta egurukota rezvehome affairs akakundikana kuti ahwine nyaya iyi vakakonsida isati yapinda mumatare.
Izvo zvese zvanzwikwa mudare nezvamataura izvi zvinosiya papi vana veZimbabwe? Tingati vangatarisira here kuti remangwana ringange rakajeka?
Tiri pataingove mukoma jonga kuti hatizivi kuti tiri kuenda here kana kuti tiri kudzoka parizvi, nekuti gurukota rehurumende yeSouth Africa vamutsvaledi vari kuita sekuti vari kuramba vakatsika pavaive vakatsika kare kare. Zvizvarwawo zveZimbabwe zvanga zviri pamaZTP zviri kurambawo zvakatsika pazvanga zvakatsika, zvichiti aiwa muitirwo wakaitwa zvino hauna kumira zvakanaka. Saka zvinosiya vanhu vachingori pavaive, zvisingazikani kuti richazovei ramangwana.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi Mutandere, vari parunhare muSouth Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Bato reCCC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa nhasi raita musangano nekanzuro inoona nezvesarudzo muSadak yeSadak Electoral Advisory Council, iyo iri munyika apo pakurukurwa nyaya dzakawanda dzinosanganisira matambudziko anonzi ari kusangana nebato iri pamwe nevana veZimbabwe pamberi pesarudzo dzegore rino. Zvimwe zvakakosha zvinonzi zvakurukurwa zvinosanganisirawo kurudziro yekuti Sadak ipindire mukuti sarudzo dziitwe dzakachena, gwaro revavhoti riwanikwe pachena, uye kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota, pamwe nekuti zvinenge zvabuda musarudzo zvikasike kuziviswa. Kanzuri yeSadak iyi yapinda munyika svondo rino kuzoongorora kuti Zimbabwe yagadzirira here kuita sarudzo dzakajeka murunyararo, uye ichitevedza zviga zveSadak Principles and Guidelines, uye iri kusangana nevose vane chekuita nesarudzo munyika. Vamwe vagari vemumaruwa ekwaGutu mudunhu reMasvingo vari kupomera vechidiki vemusangano weZANU PF mhosva yekuvatyichidzira kuti vavhotere bato ravo musarudzo dzegore rino, vachishandisa mashoko anonzi akabva kumutungamiri webato ravo vaEmerson Mnangagwa ekukurudzira kuti vavhoterwe ari kutumirwa padzinharembozha. Vechidiki ava vanonzi vari kuti vanhu vakasavavhotera vachazovateverera sezvo mukuru wavo ane nhamba dzenhare dzavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti tanga svondo rino vari kutambira mashoko munhare dzavo anonzi ari kubva kumutungamiriri webato reZANU PF ari kuvakurudzira kuti vagare vapinda mumagungano epanharembozha eWhatsApp kuti vakurukure nyaya dzebudiriro. Vamwe vakaita samutsvare Poshia Muza wekuchisheche vanoti vechidiki veZANU PF vave kushandisa mashoko ari kutumirwa panharembozha kuvatyidzira kuti vatsigire mutungamiriri wavo pamwe nebato ravo, vachiti vane nhamba dzemunhu wese nekudaro vanoramba vachavabata.
Ndine mumwe akasangana nemameseji apresident ED Munangarwa, ndinogara kuno kwaGutu
Mobutu Central. Narufamba wa chichichizio wa wanu. Unezimwe njimbo. Warukuto utawuroti tuliku tretenwa. Nenya ya zema meseji wa ya kutisho ni president. Wane kwa chuko nai maera nune maitra mnenge mchita. Kutisho ni uno urukufamba sei.
Izi za tigiru waone mungwe mgaru kwa basera. Mama ikimuriana azo.
Kuno kwa gutu kwa basera kwa itada mziko. Rikuti pari ma meseji akatumiru wa wanu. Aya achinzi arukubwa kuna president. Akatumiru wa wanu ma text message. Saka vechidiki wesanu PF warukufamba marain. Tutuduo wachitutu wachivunusi ya wabiri. Wachitutu ya wagari. Kutisho za mchaita shwese president. Wane namba zima zona. Fotera isi sanu PF. Nukubata ya after malisho. Tenge tutusi vani pamuja fotera pose.
Vamweo wanoti. Kushanisa kwenye haro mbosha zawa kutumira mashoku aya. Kuchukura kwa zero zawa sesu. Vasina kuira na kutishanisuwe nzira ii. Vawa Cliff Matindike. Vanove mgara woma mpanda wana wanoti. Sino rwaza kuti ndare mbosha zavo. Ishanisuwe nebatore zan PF. Iro. Ravasinga tigiri.
Nguwa ino zita sanga na zenima meseji waya. Ndosha ya kuti ah. Zandino ona izi. Zijipinda mfoni mangu. Nema vengero andino itazi ito se zan PF. Ndudu uchika kuti zino foni yo ii. Ndingasa itazendija irasa ili. Nolewa kuti andina pandino nzapa andino wawa pandino ye mura. Chipi zaje chini tuwane zan PF.
Asimuta uriri weboka reve shidiki mzan PF masingo. Vacha usmungana savanoti. Hapana umbo uwe kuti machoko aya aga bakumutunga miri wava mnangagwa.
Ma message ya tukungo maona pa social media. Asi social media chini nuko na ukatiru wani munu. Inipa chesangu. Nuko na kudukatiru. Screenshot ine mtungamiru rebato wa vane uso nchamiso wa chita oraone vano. Saka kana pasi na umbo ozino neza kuti tipe kana kuzo kuti zvinga vazvi uye chepiri hapana chakashata kuti mutungamiri wenyika ange achitaura nevanhu venyika yavo nyaya dzedevelopment.
Vamugarasa vanoti vechidiki vebato ravo havaiti zvekutyidzira vanhu uye vakatotanga kutsvaga rutsigiro murunyararo. Mutauriri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti TCC mumasvingo vaDerek Charamba vati vakatambira zvichemo kubva kuvatsigiri vavo kumaruwa achiti bato riri kutonga riri kutyora mitemo yesa rudzo nekutumira vanhu mashoko aya panhare mbozha dzevanhu pasina kuwirirana. Anoongorora nezvematongero enyika vakazvimiririra vaArchibald Madida vati zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti sarudzo dzichaitwa dzinenge dzisiri pachena.
Zvinotirwadza zvinotiratidza kuti musarudzo dzatiri kupinda idzi pane mapoka akawanda chaizvo anosungirwa kunge asina divi raakarerekera ari kushanda nematongero nebato riri kutonga.
Vagari vekwaGutu vanobatana nevamwe vagari mumadhorobha akaita seHarare, Bulawayo, Masvingo nemamwe matunhu munyika vari kuti vari kugamuchira mashoko anonzi ari kubva kumutungamiriri webato reZANPF vari mutungamiriri wenyika vamunangagwa apo sarudzo dzave kuswedera. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Tinotenda Godfrey Mutimba. Taitazve rombo rakanaka nhasi. Taita mumwe muyenzi atitsika muno mustudio. Muzvare Manyara Irene Muyenziwa, vanove mutungamiri werimwe bato rinopikisa reFreedom of Rights Under Sovereign Party kana kuti Forus. Tinokuchingamidzai nemufaro, Muzvare Muyenziwa.
Ndinotenda nekunge ndiri pano nekundi invita kwamaita.
Mungatiudza kuti chakusvitsai kuno kuDC chi?
Chandisvitsa kuno inyaya yeIMF neWorld Bank, debt restructuring. Iri kuwanikwa iyo kuti iri kutambudza vanhu vemuAfrica zvikuru kuti tione kuti tingaunze mari FDI tichishanda newe IMF neWorld Bank kuti zvikwereti zvenyika dzese dzeAfrica dzinge dzichibatsirikana.
Saka misangano yamuri kupinda iyi yakakosha zvakadii nematambudziko amataura aya kuti ari kusanganikwa nawo nezvizvarwa zveZimbabwe?
Yakakosha zvikuru nekuti ine matools avari kutaura ivo ekuti Africa yose, not just Zimbabwe, Africa yose inge ichiziva matools manyowanaya avari kushowa nekuti dzidzisa akaita saiwo sana data dynamic tools avanenge vachitarisa kuti nyika nenyika dzakasiyana chikwereti chavainacho chakareba zvakadii ende chakadzamira zvakadii ende nekunge vachiticha nematools aya kuti zvingabatsirisei kuvandutsa zvikwereti izvi.
Mauya zuva rakanaka nhasi. Al Jazeera yaburitsa chikamu chayo chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika nekucheneswa kwemari dzakasviba. Imi sebato munotiwo kudii nezviri kubuda izvi?
Zvinhu zvikuru zvekuti zvinotambudza nyika yeZimbabwe tichitarisa neufumi hwedu ndopa hunobva ufumi ihwohwo. Saka isu takatarisa sebato reForas tinotarisa kuisa iyo maasset management in terms of zvinhu zvakaita semareforms anodiwa pakuti tinge tichichengetedza iwo atinoti mafederal assets zvakaita seminerals. Those are an asset national thing that needs to be looked after. Saka ndo zvinhu zvatikuti tinoisa mareforms atinokwanisa kutinge tichichengetedza maassets enyika yeZimbabwe.
Mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino sebato mashoko amunga vasiriwo ndeyekuti kudi.
Isu tinoti vebato reForas tiripo pakuti tisumudzire nyika yeZimbabwe nekuvakwa kweZimbabwe. Isu vebato reForas tiripo pakutsvaga mari yekusimudzira nekuvaka nyika yeZimbabwe.
Tinonzwa vazhinji vachitaura kuti madzimai mashoma munyaya dzezvematongerwo enyika idzi, asi imi muri pano muri mutungamiri webato rinopikisa, muri kuzvifambisawo sei semadzimai mune zvematongerwo enyika idzi?
Ndo zvinhu zvatanga tichitaura paiyo nyaya yeIMF neWorld Bank tichitarisa naDr Ngozi vandandinavo just 30 minutes ago. Ndo zvinhu zvatanga tichitaura tichitondora kuwana vanhukadzi vazhinji kunge vari pazvigaro izvozvo zvekunge zvichiinvolva utungamiri wenyika.
Tinoda kuti tinganzwawo zvakare muri yeZimbabwe iva neshuviro dzekunzwa zvimwe zvizhinji. Imi sebato hatingati muchirungu mapolicies anomisa bato renyu, ndo zvinoda kunzwisiswa nevane veZimbabwe zvakanyanya izvi, ndeapi?
Mapolicies edatinawo tine liberalization policy iyo ichitarisa kuti ukadzika uripo pamapolicies arimo muZimbabwe panguva ino anorambidza mabhizimisi kunge achishanda nemafambiro ekuti time efficiency ndiyo yatiri tichitarisana nayo. Zvimwe zvatikutarisa mapolicies edu ndeye globalization, kunge tichiwana tichishanda nedzimwe nyika dzakasiyana-siyana pamativi mana ese enyika. Imwe policy yatinayo ndeye privatization, yekuti kutarisa isu kuti tingakwanise sei kuti tiinvolve public private partner munyika yedu yeZimbabwe.
Kune nhau inonzi diaspora vote inotonzwa mamwe mapato achiitaura zvakanyanya. Munoionawo sei zvii zvamuri kuitawo maringe nenyaya iyoyo?
Nyaya iyo inyaya inonetsa zvikuru pamakore akawanda and it's a limitation kune vana veZimbabwe. But tichitarisa kuti vana havanounza remittances ye in ye out iri kubatsira nyika yeZimbabwe, zvinhu zvatikutarisa kuti nenguva tichatarisa mitemo iripo kuti tichinje, kuti tisumudzire kurusarudzo rwekuti vanhu vari mudiaspora vange vachibvumidzwawo kunge pinda munyaya dzematongerwo enyika nekuchinja zvido zvavo.
Aiwa, tinokutendai kunge mange munesu pachirongwa chedu chanhasi. Vateereri, mange muchinzwa kumuenzi wedu atitsika nhasi Muzvare Manyara Irene Munyeziwa, vanhu vemutungamiri webato rinopikisa reFreedom of Rights Under Sovereign Party kana kuti Forus. Vabatei muchirongwa cheLive Talk na 8 PM vachaenderera mberi nehurukuro naMarvelous Mhlanganyahuye.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makaterera kuno ku Studio 7 tichitepenyura tiri mu Washington DC.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira wemusambo wesungura, vamwe vanoti museve, zita rake ndi Edson Kana. Anozivikanwa neremagitare sekuti Boss Shindi mwana gokwe, uyo ane kambo kake kari kufadza vazhinji kanonzi Kuchema Kwangu. Ngatinzwei hurukuro yataita namukoma Edson.
Bosindi mungu wefungura ndakaberekerwa kugoko mitegeto kumati chirea nakutare ndakatanga ndiri grade 2015 pandakazonyatsopinda mumagitare zvizere ndakamushana namukoma somanzimbiri
vabereki vakati kudii mukomana achitanga kudhonza waya nekukakatsakakatsa kudai
zvakambotanga zvinoa ndara vakashaya havo ndiri grade 3 nandisiri mudiki 19 mutendero ndovanga varipo ko zvaitova chinetsa handai ndikangoneka ndakabata gitare arai ndaigona kutikafa ati hazvina kundinetsa saka ndaitoka ndichitorera gitare rangu wakavepa ndaibva ndakubata huku dzavo ndonotenga hukuti gitare rangu wakagumisira vasinga yabati magitara aita huku dzedu dzokuera kana
bhosi chindi vanenge ndururana ko muchaunga umu iri kutambirwa seini mhanzi yamuri kurova
sofa pane song inonzi kuchena kwangu kuchena kwangu ndosong yangu yanyanya kuinda muvanhu zvakanyanya yanga iri kuidhaivu vabereki vangu ya iyoyo yatifambeni vangu
inga muri kusenza imiwa muri kusangana nawo ndeapi
ya matambudziko aripo zvezi kange uri muindi mudiki ndichakutanga kunenge takakuomera chaizvo kufaina nenge yakaoma kutambirwa kunotinga tisei kunyika medu munomagara mudiki magara aripo nechemugara chero kaende kamuziki kumaredio station kuridza kwako kunenge kuchonedza ndiyozi ndivani vanhu vanongotora muziki yavo vachiitarisana pasi kwagara kune vagara vatoripo kuhambe vanenge vachingoripo
ko vanoda kutaura nemi panharembozha apa makasununguka here kukanda nhamba dzenyu
ya namba dzangu ndidzoki dzisina kupomerwa 263-773-865-252
aha mwana gogo arova ngaachitisarudzira kamwe chete kaanoda kubuda nako mudariro woza friday kudai tigosara tichiti haa mwana gogo haana kumira munhu
mwana gogo zvamai manje ndikange ndibudira nechiye inonzi yambiro yeye hai musi wandinobva ndanyatsonzwa kuzvisokwati ndavayambira vanhu
mange muchinzwa magitare achidhonzwa nemukomana wechidiki Edson Kana anozivikanwa neremagitare rekuti Boss Shindi mwana Gokwe ari parunare kuGokwe achikurukura nesu kuno kuStudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya kune vanodawo kuti titaure navo pachirongwa ichi tibatei paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 tombotarisa kuti muchirongwa chedu chelive talk nhasi manheru tinenge tiinei tiri kukurukura nezveuori huri kuitwa munyaya yegoridhe huri kuburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera zvichitevera kubuda kwechikamu chekupedzisira icho chaburitswa nhasi tabva tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndokusiyai mwina Gaina Saidi kumede achikupai chirongwa cheIsiNdebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga ku Evans Zininga obesi phathele indaba ngolimi lesishona olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 kuMabasa 2023 ngugaino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje
okuvezwe yiAl Jazeera kubalulekile ngoba kuwufakazi ngesiqokoqela ngesiqiniseko ukuthi iZimbabwe ibuswa kanjani, intshontshelwa kanjani, iguquluzwa kanjani.
Umsakazo weAl Jazeera wethula ihlandla lakugcina eliveza ubukhohlakali yokuthiwa benziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe.
What it means at the minimum is that if South Africa wishes to terminate the ZDPs.
Bekungafanelanga umphathi ntambo umtwaleti aqede amemezele ukusula kwama-permit la.
Impilo yabala maZimbabwe exemption permits isisezandleni zabahluleli benkantolo yePretoria High Court. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo wamapiano leKwaito uSindiso Moyo. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Umsakazo weAl Jazeera wethule ihlandla lakugcina lefilimu yawo ebikwa iveza imisebenzi yenkohlakalo ekuhuquluzeni kwegolide leZimbabwe namhla. Njalo oluveze sobala okuvele sobala ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa lonkosikazi wakhe Auxilia bathinteka kabanzi kulolu daba. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Ihlandla lokugcina leli lichiye uZulu weZimbabwe ethukuthele njalo inengi libuzana ukuthi kungenziwani kahle kahle ukuze kuqedwe ukuhuquluzwa kwenotho yelizwe njengalokhu okuvezwe yiAl Jazeera. Kuleli hlandla isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel uphuma ekhuluma lomkaMnangagwa uAuxilia ecingweni ebuza ukuthi labo ayecabanga ukuthi izigilamkhuba zakwele China ezazisithi zile mali engcolileyo ezifuna ukuyiletha eZimbabwe kuzamele zisebenzise indizamchina yazo yini ukuletha imali kumbe ekaMnangagwa. Ephendula unkosikazi Mnangagwa uthi uAngel kumele abuze uMnangagwa ngokwakhe. UAngel utshela njalo intatheli zindaba zeAl Jazeera zona ezazimcupha zizenza izigelekeqe zakwele China ukuthi kumele lezi zigelekeqe zibhadale uMnangagwa imali engena kunkulungwane ezingamakhulu amabili aseMelika i-$200,000 ukuze zibonane laye uMongameli Mnangagwa. Ihlandla leli liveza njalo omunye ekhuluma ngokuthi unkosikazi Grace Mgabe laye wayehuquluza amadayimana eZimbabwe ephuma lawo ngendizamchina uMgabe engakwazi esiyawathengisa eDubai kanye lempondo zendlofu. Asenelisanga ukukhuluma lonkosikazi Mgabe kanye lemuli kaMnangagwa. Lanxa kunjalo abantu abanengi bathukuthele ngabakubonileyo njalo abanye bathi uMnangagwa kumele axotshwe umsebenzi. Sibuze umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRIPC, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda, ukuthi bathini ngalolu daba.
Sibuhlungu ngoba imali yonke leyo elingana legolide eliphumileyo ingakha izibhedlela ibhadala i-civil servants. Ilungisa imigwaqo yonke edilileyo kodwa sibona ngani imuli i-first family iyaphatheka. Ngalokho kuba nzima ukuthi abantu bathini njengoba lisazi ukuthi iconstitution yeZimbabwe ithi upresident okhona osabusa kayiswa ecourt.
Umafa ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi avote ngobunengi akhiphe umnangagwa embusweni lebandla lakhe leZANU PF.
Into esiqondile ebantwini khathesi ikuyavota kuhle izikhuquluzi zenotho labantu abangalambeko ogweregwere bakhutshe constitutionally.
Sixhume njalo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla leZANU PF umnumzana Obedi Mpofu sambuza ukuthi uthini ngokuvezwe ngomsakazo weAl Jazeera. Libona ngani ngamanga konke okuthi kuloku huquluzwa kwegolide umsekeli wasikhulumeli sezaphu umnumzana Brian Ncube uthi kudala inotho yeZimbabwe ihuquluzwa ngabe bandla leZANU PF.
Ibandla engikilo elezaphu lihlezi lixwayisa imihla lamalanga ukuthi kulobu huquluzi bomnotho obenzakalayo elizweni kuwo wonke ama-government departments. Akuqali namuhla njalo akuqali nge-gold mafia le. Into leyo ibisenzakala for the past 4 decades.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngudokotela Jethro Mpofu oyingcweti yezombusazwe njalo ofundisa zona ezombusazwe lefilosofi enyuvesi yeWits kwele South Africa.
Khonokuyana okubonakeleyo akusilutho okuthiwa ngesilungu yi-tip of the iceberg. Laphana i-Al Jazeera isivezele nje okuncane okwenzakalayo. Iqinisa ukuthi kuningi abakwenzayo behuquluza bebuthelela umnotho besenga ilizwe besenza njengoba kubonakele lapha.
Umpofu wengeze wathi umkhulu umsebenzi owenziwe yi-Al Jazeera. Ngokunjalo uthi inqobe isisezandleni zabantu beZimbabwe ukuthi bathathe amanyathelo.
Laphana sekusezizalwaneni zeZimbabwe. Sekumabandla e-civic society, sekuma opposition political parties, lawa ama-politician akhona phakathi kwezanu, aphakathi kwahulumende, sekukuma civil servants.
Abanye abaphatheka ku-documentary le ababikwa bezingqungquthela ekwebiweni kwenotho yeZimbabwe njalo abathi badla lo mnangagwa bagoqela umnumzana Kamlesh Patin, Alistair Matthews, lo Iwan Macmillan. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Kusenjalo igqwetha elimele umnumzana Hubert Angel usikhwica mfundo Love Mo Maduku uthi wayekwazi ayekwenza ngesikhathi ekhuluma labezindaba abe-Al Jazeera. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UMaduku utshele intatheli zindaba eHarare lamhla ukuthi u-Angel akazange athengise igolide okungekho emthethweni njengalokhu okuvezwe kufilimu ye-Al Jazeera.
You may realize that these are things that are difficult to understand because you don't live in the world of how national intelligence operations work.
Lizananzelela ukuthi lezi yizinto okunzima ukuziqonda ngoba lingaphili emhlabeni wokuthi imisebenzi yezobuhloli kuzwe lonke isebenza kanjani.
Ngesikhathi esethulela intatheli zindaba akuthunywe ngu-Angel, uMaduku uveze njalo ukuthi bazathathelwa amanyathelo abe-Al Jazeera kanye labanye abantu abakhuluma kubi ngodaba lolu enkundleni zokuxhumana. Kodwa umnumzana Timothy Sibanda ohlala eHarare uyayisola lenkulumo kaMaduku.
Kutshengisela ukuthi vele njengelizwe asiyindawo ngoba abantu baqakathekisa imali ukudlula konke. yiprofession yakhe sibili uyavunyela ukukhuluma khona lokho kayaliswa kodwa lokuyana kusobala ukuthi izimali njalo legolide kuyatshontshwa kuleli lizwe so yena nxa esitsho njalo ye ngumsebenzi wakhe ngayenza kodwa hhayi kuyasolisa kakhulu mina elami ibizo ngumike yompala
umnumzana abekezela gumbo okunhlanganiso yezimbabwe democracy institute laye uthi
kuyilizwe elilezibuse sibili kade kumele ukuthi nga bonke laba bantu abaphuma kudocumentary ngabayehla ezikhundleni ngoba bayangisile uzulu wonke ezimbabwe langaphandle kwelizwe ngecorruption engaka igolide elingaka mali phuma elizweni kulabantu abalideservayo abadeserve imali leyi belamba bephiwa imali ezingatsho lutho bephiwa imali ezingahlanganisi lutho amatitsha amaveteran amasosha konke la madokotela bephiwa imali ezingahlanganisi mzimba bekufanele ukuthi ngabo konke laba bantu bayehla kumele ukuthi ngabayehla kuyindawo kwilizwe elisise lomthetho i-rule of law
umqondisi wenhlanganiso ye-hashtag this constitution unkosikazi Abigail Mupambi uthi akudingakali ukuthi kwethuselwe abantu ngokuthi bazothathelwa amanyathelo njengalokho okuthiwo ngumaduku
ma kuyukuthi balakho abafuna ukuthi bakuchasise khonoko okuchasiswa ngu-professor Maduku khathesi ukuthi hhayi hatshi besiku-operation ye-intelligence hhayi akuzange kube mhlawumbe lo mchabango kumbe le smuggling yena leyo ekhulunywayo akabayichasise kuchace ebantwini engingakuvumelani lakho mina ikuthi kukhanye sokungathi mhlawumbe sokuyethuselwa abantu sabe sesicabanga ukuthi hhayi ngempela kukhona okuthaya amanzi
umnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo likazulu uthi kuzwisa ubuhlungu okwenziwa yiziphathamandla zikahulumende labahuquluza umnotho welizwe
kahle kahle ubusela balapha eZimbabwe sobukhomono kokuthi akusosoyibusela sokuyinto nje esijwayelekile okuthi vele sesimelele ukuthi izimseki layo ifake i-corruption nobutshontsha nobugebenga kube i-curriculum yabantwana besikolo kuvele kufundiswe esikolo ngoba akusena meaning osokwenzakala ngoba kathi sisebezama ukukonfusa uZulu sebesithi sizobopha abantu abakhuluma nodaba lolu sizakwenzani sizasebenzisa umthetho kwathimthini kodwa indaba le isaqalisa bake bathi hayi ngamanga basuka bathi sebefreeze ama-assets kathi sebephenduka sebesithi hayi kwakuyi-operation esasiyenza kubuhlungu okuba ngumntwana eZimbabwe
asenelisanga ukukhuluma lomnumzana George Charamba isikhulumeli sikaMnangagwa obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi yikhona bezokwethula umbiko wabo phezu kwalolu daba amapholisa eZimbabwe athi asehlolisisa udaba lolu njalo ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe selivale ama-bank accounts abanye okuthiwa bancedisa ukuthi kuntshontshwe igolide leZimbabwe elithengiswa kwamanye amazwe agoqela ele-Dubai ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevi
ikusasa yezizalwane zeZimbabwe ezifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 ezilama Zimbabwe exemption permits isisezandleni zedale le-High Court kwele-South Africa kulandela ukuthethwa kodaba lokwesulwa kwama-permit abo ePretoria High Court. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg eSouth Africa.
Omahluleli abathathu abedale le-Pretoria High Court abalalele impikiswano yalolu daba emthethwendaba sebelomlando omkhulu okwethula isinqumo sabo ngomnyaka ka-2021. Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Zwalede wethula umbiko othi amaphemithi okuxolo aphiwa izalwane zeZimbabwe eziphose zifike ezinkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 aza kwesulwa ekhuluma emthethwandaba ekuthethweni kwale cala elithethe insuku ezine umeli wenhlanganiso yeZimbabwe Immigration Federation umnumzana Thembeka Ngwaitobi ucela umthethwandaba ukuthi wesule lesi sinqumo njengoba senziwa kunganakwanga ukuthi sizahlukumeza kanjani impilo yezalwane zeZimbabwe lezi uthe njalo esinye sezizathu ukuthi umphathintambo umthwaleti wethula lesi sinqumo ungakhathalekile ukuthi ubunzima kwezomnotho nokuhlukunyezwa kwabantu beZimbabwe kulokhu kuqhubeka okuyizo izizathu ezimbili ezinkulu ezabangela ukuthi uhulumende aphele ababantu amapemithi.
What it means at the minimum is that if South Africa wishes to terminate the ZEPs,
bekungafanelanga umphathintambo umtswaledi aqede amemezele ukusula kwama permit la engazange yaqiniseke ukuthi izizathu ezenza abe khona kazisekho.
The improvement in the economic and political situation in Zimbabwe.
Kumpendulo yakhe umelo gatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Sean Rosenberg uthe umphathintambo umtswaledi wenze lesi sinqumo esebenzisa amandla omthetho ohambelana lesikhundla sakhe. Ubuye njalo wathi lesi sinqumo sathathwa ngokuzwelana labezimbabwe abalamaphemithi la njengoba baphiwa isikhathi sokuthi bafake izicelo zamanye amaphemithi.
Is a power was exercised in terms of section 31(2)(b).
Umphathintambo umtswaledi wasebenzisa amandla wapha abalamaphemithi la umnyaka ogcweleyo ukuthi bangene kwamanye.
For 12 months beyond 31 December.
Isizalo seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebo uthi kuyadanisa kakhulu nxa yena lezinkulungwane zezalwane zeZimbabwe labantu ababo kungathiwa babuyele eZimbabwe ngemva kokuhlala kwele South Africa okweminyaka edlula elithumi.
Abantu asihlala nethembeni ukuthi mhlawumbe kuzazanana ngoba akuliwa into yonke iyalungiswa ngomlomo mayiwonakele. Ibuyilungiswa ngomlomo ukuqhutshekwe kuye phambili ngempilo ngoba okusala ekugcineni singabantu bonke singama-Afrika siyasebenzisana njalo siyadingana sonke isikhathi. So ambona ukuthi uhulumende we-South Africa angasilahlela izandla.
Emalangeni amane kusathethwa lecala inhlanganiso ye-Helen Suzman Foundation ibicela umthethwandaba ukuthi wesule isinqumo sogatsha lwendaba zasekhaya lesi kanti ke-Zimbabwe Immigration Federation ibilwela ukuthi kwengezwe isikhathi sokusebenza kwamaphemithi la ukuze abezimbabwe laba bangabotshwa ngesikhathi kusalindwe isinqumo somthethwandaba kumbe kusalindwe ukuthethwa kodaba lwabafuna ukuphikisa lesi sinqumo. Mela Studio 7 ePretoria kwele South Africa ngingothuso Khumalo.
Umnumzana Nelson Chamisa namhla wenze umhlangano lequla le Southern African Development Community Electoral Advisory Committee ehlolisisa ukulungiselelwa kokhetho oluzayo eZimbabwe. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi uChamisa ukhulume ngokumbalwa okuhambelana lezokhetho okumele kulungisiswe kungakenziwa. Iqula leli selenze imhlangano lentatheli izindaba abameli benhlanganiso ezizimeleyo labanye. Likhangelelwe ukuba lizahlangana njalo laba kubandla leZANU-PF. Ukuze sizwe okuningi ngokwenzakala le namhla sixoxe lo mnumzana Gift Ostalos Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC.
Lesi lomhlangano leSADC mission ekhangela ke the pre-election assessment kwele Zimbabwe ke sile delegation etevela ku-TCC ikhokhelwa ngumongameli wethu Advocate Nelson Chamisa. Sikhangela ke udaba lokubana simo selizwe sime njani sikhangela lokhetho.
Ye, bekukhulunywa ngani emhlanganweni lo Siziba?
Indaba esikhulume ngazo zihlanganisela ke indaba ye-voters roll esibona ngani kufanele iphiwe ke ama-political party wonke njengokusemthethweni welizwe, i-constitution le-electoral law i-verifiable njalo i-voters roll ekwanisa ukuba auditable. Sikhulume njalo ngendaba ke ye-transmission yama-results ukubana ke sikhangelele ukubana kube le-clarity and understanding lesivumelwano ngendaba ke ye-transmission yama-results in real time ngenxa yokuthi yinto ke eqakathekileyo. Sikhulume njalo ke ngendaba ye-voter registration, sikhulume ngendaba yokuthula elizweni sikhangelani lokhetho ngenxa yokubana lezi izinto ezibona ngani ziqakathekile ukubana zilungiswe singakangeni kukhetho ukubana iZimbabwe Electoral Commission operate ngendlela e-professional ngendlela ke eyenza ukubana wonke amalungu aparticipator ebe lokusuthiseka ngamaprocess ke esiwayenzayo thina njengelizwe. Isadikilayo imandate ukubana isincedise thina njengamaZimbabweans ubana sikwanise ukuzinceda ukubana ukhetho lethu lwenze ngendlela ke esemthethweni ngendlela yokuma-SADC guidelines and rules of elections esemthethweni welizwe, the constitution of Zimbabwe, the electoral law eyiyo ke egayidayo ukubana sisebenza njani ukwenzela ukuthi silungise indaba yokwenza ukhetho ngendlela ke engasuthisekiyo njengokwa-capture kuma-reports ama-mission ayekhona ngokhetho ke luka-2018. So lezo zinto sibona ngani zingalungisiswa siyakwanisa ukuba ke le ndlela ke elula ukubana ama-elections ethu eyenzwe ngendlela ke ekhangelelwe ngozulu wonke njalo ngendlela esemthethweni.
Umnumzana Gift Ostalo siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ube xoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Induna uDakamela uthi sebelesiphala senkosi esinceda abaswelayo enkayi. Ake sizwe xoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube.
Isiphala senkosi kulapha okugcina khona kumbe ngathi isiphala kulapha okugcina khona amabele bese thina kudala ngathi before I came in yokuthiba le nsimu ekadilinywa nsuku mnyaka ngemnyaka so insimu le engalinywa mnyaka ngemnyaka bese kusenza khona ukuthi abantu bevuna-ke khonapho sikhangele ukuthi sigaba sonke sithi cwi endaweni e-one silime sivune then the proceeds sezigcine then into leyi ibingathi ayikho effective because izokusiba lokutshontsha ekungena amadonki kuyehlula ukubiya and the same time lapho kulinywa khona labantu kuyabe kufanele belime then I said for now let's change the concept until we turn insimu yenkosi into an irrigation system. So sase sikhuluma labantu sibonisana it was not easy but we tried because we managed to win at least half of the population. When we said, umuntu umuzi ngomuzi ngomuzi becela ucontribute close amabhakede amabili kumbe amagogogo amabili omuntu ozangena esiphaleni senkosi sisonke.
Yes,
so amagogogo la engangena esiphaleni senkosi then ethi sekhona phana we have seen abantu abethu lapha enkayi for example kodakamela bebethatha inkomo zabo bechapha lazo besiye gogo ngezinqola kumbe bethatha izifuyo zabo besiye gogo ngezinqola kumbe bethatha izimali besiya lazo egogwe ngezinqola besiyadinga amabele besiyadinga umumbu ngesikhathi sendlala because we are not favorable ngokulima lapha kakhulu so kuthe sokwenzakele njalo ngathi ngibona ukuthi no this is not it we can't be having inkomo zethu ziphuma zisiye gogwe we can't be having imali zethu ziphuma zisiye gogwe ziyadinga amabele but ngalokho okuncane okuyabe kutholwe ngabanye and those who have complied to the idea of ukucontributa towards isiphala senkosi amagogogo amabili bengafaka then labana ukuthi sokufika khona isikhathi senjalo sakethe sithi thina amagogogo ethu siwapheka at the least and the fair price ngaze kube amakubele ekhwele angaze ehle our to our years but it's the contribution from the people we discussed that and the abantu sazwanana then as a result yaqalisa ukugenerate imali from the same siphala senkosi esikhontributhe ngabantu so kuthithi ngesikhathi sendlala sibuzeka bezowathenga with that amount then abalenkomo naye kuyezothatha amabele lawana nenkomo why did we take it in that price or why did you say you can't give them for free because it was something new it was something fresh and abantu ungabayenzela into then sibabisele amabele ngokubaholisa it can then say next time bengathi abasenelisi ukukhipha-ke then I said no that is a loophole singakwenza njalo kungaba luhlupho ngoba soze sikwanise ukuthi siphinde sibe lesiphala senkosi siyabe sesifile so kumele sibuyele back kwinsimu yenkosi and we can't.
Le yinduna uDakamela obekhuluma lo Studio 7 esenkayi esabelweni seMathebeleland North. Lalelani udaba lolu ngesonto.
Ithi woza Friday my darling. Woza Friday umsebenzi ubokile.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo wamapiano lekwayito uSindiso Moyo owazakala ngokuthi nguJC yena odabuka eFilabusi kodwa okwamanje ecula ekwele South Africa.
Nengi abaculi bezimbabwe abaphuma ekhaya baye emzansi bezama ukuthuthukisa kwezomculo omunye wabo ngumfana kamoyo
igama lami lokuzalwa nguSindiso Moyo kuthi-ke le stage ngu-JC mina ngakhulela eFlabusi ngafunda MCT ngasengithi nje ukuya phetsheya ngiqhubeka ngesifundo ngikhola phe ngaqala khona ukwenza into zami zomculo ze music ifamily khona phana MMCT nje emagcekeni empasikwe.
JC selesikhathi kwezomculo polo na igama elithi JC livela ngapha.
Mina ukucula ngaqala ngo-2008 ngiqala nje ukubhala ingoma kodwa ngaqala ukuhlabela osingakuthi kuprofessionally ngo-2014 ngiqalisa ukukhipha my first studio album ngo-2014. Igama elithi JC ligama elasuka from Jungle Cat. Kuyukuthi angithi kulabo mangoyi abekhaya kusubala labo begangeni phela umculo wami uyimixture of different
genres.
Ovala kamoyo uthi laye njengabaculi abaningi wangena kwezomculo ethunuka ngezehlakalo ezenzakala empilweni.
Kwathi ekushoneni kwamama ikho lapho engaqala khona ukubhala umculo ngase ngithula sengilomngani ephepheni into eyangisinspayayo ukuthi ngenze umusic. Ngasebenza kakhulu la ma-companies nje Ambitious Entertainment, asebenza labo Madlela, ubaba Madlela uSikhobokhobo, asebenza labo DJ Call Me. Namanye nje amaningi ama-artist nje asemzansi.
UJC uyatholakala kumakhasi ozilibaza awe-social media ngegama lakhe akulitho uchiye lelizwi kubalaleli.
UJC Rap Edit, JAYCWE Rap Edit. Imeseji yokugcina engayisho nje kubalaleli ukuthi unga give up iphupho lakho mangabe lesifiso sokucula noma lesifiso sokuactor noma lesifiso nje esinye esingasuka sibe ngani sinzima because of i-background lapho uphuma khona. Njalo ngiyabonga, ngithi bangangena la ku-YouTube bedinga umculo uyatholakala ku-YouTube.
UJC uthandwa ngontanga abaningi njalo umculo wakhe usungenile okuzwayo kwele South Africa. Nguye besilayo kuhlelo Woza Woza Friday. Vela sonto mnandi kini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Band.
Ndiso moyo kumbe uJC ocula umdumo wamapiano lekwaito odabuka kogodlwayo. Siyabonga Chisa Sibanda. Live Talk namhla sixoxa ngokwethulwe ngabezindaba abe Al Jazeera okuveza ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomdeni wakhe labanye. Singakagqiba uhlelo lanamhlanje sikhangele ezinye ebesilazo. Umsakazo we Al Jazeera wethula ihlandla lokugcina eliveza ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngumongameli Mnangagwa. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.